Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Nosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wechishanu zvita 17 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reWorld Health Organization roshushikana nekushomeka kwevanhu vari kubayiwa nhomba yeCOVID-19 munyika dzemuAfrica. Hurumende yovimbisa kutorera vashandi vayo matano vanenge vasina kubayiwa zvizere nhomba yeCOVID-19 kutanga musi wa1 ndira 2022. Mitambo yenhabvu yakawanda yoitwa munyika mukupera kwesvondo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Sangano reWorld Health Organization WHO rinoti nyika dzakawanda dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe dziri kutadza kubaya nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 kusvika pazvikamu 40 kubva muzana gore rino risati rapera sezvanga zvakatarwa nesangano iri. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Taura nezuro pamusangano weInternational Conference Public Health in Africa, mukuru weWHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vakati nyika 40 panyika 54 dziri muAfrica dzichatadza kubaya zvizvarwa zvadzo zvikamu 40 kubva muzana sezvanga zvakatarwa neWHO.
But we are still a long way from reaching our targets to vaccinate 40% of the population of all countries by the end of this year and 70% by the middle of next year. 48 AU member states have still not reached the 40% target, mainly because they cannot access the vaccine they need.
Tichiri kure zvakanyanya nekubaya nhomba zvikamu 40% zvevanhu vose kusvika pakupera kwegore rino uye 70% kusvika pakati pegore rinouya. Nyika dzinosvika 48 hadzisati dzabaya vanhu 40% munyika dzavo nekuda kwekuti vari kushaya nhomba yacho.
Dr. Tedros vakati rimwe dambudziko riri kuitika mudunhu reAfrica nderekuti nyika idzi hadzina kuburitsa uwandu hwechokwadi hwevanhu vari kufa kana kurwara nechirwere cheCOVID-19.
Although the number of reported deaths in Africa is lower than in most other regions, we know that they are underreported.
Uwandu hwevanhu vari kutaurwa muAfrica hushoma kudarika mamwe matunhu. Tinozviziva kuti uwandu hwavari kutaura hushoma pane zviri kuitika.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vanoti kusabuda neuwandu chaihwo hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19 zvinokonzerwa nekuti munyika hamuna zvikwanisiro zvemhando yepamusoro zvekuongorora kuti munhu ane COVID-19 here kana kuti kwete.
Dambudziko guru ratinaro nderekuti kubva zvatanga chirwere cheCOVID-19 nyika zhinji dzemuAfrica zvichisanganisira Zimbabwe tagara tine shortage yecapacity yekutesta vanhu. Zvishandisiro zvekutesta zvagara zviri zvishoma, saka hatisi kunyatsotesta vanhu vedu zvakakwana. Zvoreva kuti mamiriro ezvinhu kunze uku manhambas anezenge achiburitswa aya pazuva achinzi nhasi tawana vanhu vakati vatestwa tazowana vanhu vakati vaita positive, nhamba iyoyo iri pasi pasi.
Varusike vanoti zvimwe zviri kutadzisa nyika dzemuAfrica kusanganisira Zimbabwe kubaya vanhu vakawanda idambudziko rekushandisa nhomba dzinobayiwa kaviri pamwe nekusawana kweveruzhinji ruzivo rwechokwadi nenguva.
nyika zhinji dzemuAfrica dziri kubaya mhando yemavaccines aya ari kubva kuChina, kuRussia nekuIndia ayo anoda kubayiwa nhomba mbiri atinoti ma2 doses aya inauye mashoko anotenderera pamadande mutande nekuda kwekushayikwa kwedzidziso yakakwana kwakazotererera mashoko dzimonguva yemanyepo noti misinformation and disinformation iya iri kukonzera yatinoti vaccine hesitancy kudududza.
Mukuru munyaya dzekurwisa chirwere checovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vanoti sehurumende vachiri kutarisira kuti vachabaya vanhu zvikamu 40 kubva muzana sezviri kukurudzirwa neWHO vachiti vachazobvuma kuti vatadza musi wa31 zvita 2021 wapfuura.
Tokekutanga sehurumende takati toda kuti tisvike ku60%. Asi takazonzwa WHO achiti nyika by end of year wakasvika zvavo kuma40% ndiyo target yacho iyoyo. Saka tanga takangotarisa matarget mairi iwavo, hatisi kungosiyana neyedu yetinoti ambitious target ye60%. Chinhu chikurukuru chetinoda kuti mhuri yeZimbabwe iendezve ndeye kuti hatinyanyoda kutarisana nekuti pane vari kuti takuna takusvika kupera kwegore hatichasviki, zvapanda sei kwete kwete hamani shamwari. Tikadaro tatorasika, isu tiri kuti ngatirambe tichingopusha chete tozobvunza mubvunzewo tasvika etofiye yacho. Asi pane zvino yatingati focus yedu ndekuti tirambe tichingomhanya nendima yedu.
Vanhu vabayiwa nhomba mbiri kusvika pakupera kwezuva nezuro vainge vava ma3 million nezviuru 35,500 nezana nemakumi mapfumbamwe nevaviri kana kuti 3,035,192. Zimbabwe yakwanisa kubaya zvikamu 10 nezvipfumbamwe kubva muzana, zvinoreva kuti mumazuva 14 asara kuti gore rino ripere, Zimbabwe inofanirwa kubaya vanhu zvikamu 21 kubva muzana kana kuti 21%, unova mutoro mukuru pakatariswa nguva yatorwa kuti isvike pazvikamu 10 nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 19%. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rinoona nezvevashandi vehurumende, Republic Service Commission, PSC, rakazivisa vakuru vakuru vemapazi ehurumende kuti vashandi vose vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 vachange votorerwa matanho kutanga musi wa1 ndira 2022. Nunurai Jena anotipanyaya inotevera.
Chiziviso chavakaita nemusi wechitatu, munyori wePSC Ambassador Utaunashe vakaudza vakuru vemapazi ehurumende kuti varemekedze zvisungo zvakatemerwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wa14 zvita. Vautaunashe vakakomekedza kuti vashandi vehurumende vanenge vasina kubayiwa nhomba panosvika musi wa1 ndira vatorerwe matanho kuitira kuti vasatapurire vamwe vashandi chirwere checovid-19. Patabvunza vautaunashe kuti matanho avachatora kudzinga vashandi mabasa here kana kuti kwete, asi varamba vachiti vari kukurudzira vashandi vehurumende kubayiwa nhomba.
Zvatinenge tisina kutaura hazvizvizvo. Idea haiti yokuda kuchisidzira vanhu, idea ndeyekuti tiite encourage vanhu, government workers, to join the effort yekuti tiite achieve herd immunity quickly.
Asi mutauriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti vanoita nekuchisidzirwa nehurumende vachiti hurumende inogona kumbunyikidza vashandi chete.
Zvinoratidza hurumende ine kamweya pekuda kushandisa kumbunyikidza nepakusingadiwe kumbunyikidza. Kubayiwa nhomba chinhu chakanaka chaizvo, zvinongoda kuti vanhu vese vawane kurudziro yakakwana. Tikada kuvamanikidza kuti vabayiwe, zvinoita kunge tine zvatoda kuvaisira imomo zvingavauraye kana muchetura ungati kuvapoizina. Tovedzera vaccine hesitancy, tinoramba tichishora matanho atotorwa nehurumende nekushishidzira vashandi kuti vabayiwe. Ngatirambei tichishandisa nzira dzekukwezva nekudzidzisa zvakanakira kubayiwa, efikasi yemavaccines nesefiti pamwe nezvimwe. Asi izvi haisi nyaya itsva yekushishidzirwa nehurumende iyi yavamunangagwa panyaya yekubayiwa nhomba. Vakambovhundutsira, asi kuvhundutsira kwavo hapana kwavasvika. mushure mekunge vashandi varamba vachitaura kuti vane kodzero dzavo.
Mutauri weZimbabwe Teachers Association vaGoodwill Taderera vanoti hurumende inofanirwa kunyengetedza vashandi kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19 kwete kuita zvekuvamanikidza.
Asi nyaya yekumanikidzira munhu anenge aine zvaakanangana nazvo zvinomuitawo kuti aone zvisingakodzeri kuti abayiwa, itungi pane pachida hapo maexceptions anogona kungewo zvakare ndoziva kuti kunogona kutoita maexceptions ari scientifically proven.
Vautaunache vakatiwo mapazi ehurumende anofanirwa kushanda aine vashandi vanosvika zvikamu 30 kubva muzana, uye vashandi ava vanofanirwa kunge vakapfeka mamask ekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye vachitanga basa nguva dza8 mangwanani vachipedza basa na3 dzemasikati. Vakazivisawo mapazi ehurumende kuti hakuna misangano ichabvumidzwa kuitwa. Vanhu vakaungana vakatiwo mahofisi achange achipfapfaidzwa mishonga kamwe chete pasvondo, uye kuti mapazi ehurumende awanise vashandi zvikwanisiro zvekushandisa vari kumba. Dzimwe nyika dzakaita seAmerica dziri kusungira kuti vashandi vose vehurumende vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19. Vanenge vatadza kubayiwa nhomba iyi vanoendeswa pazororo risina mubhadharo vachizobvumidzwa kudzokera kubasa kana vachinge varatidza kuti vakabayiwa zvizere nhomba yeCOVID-19. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu 12 vakafa neCOVID-19 uye vamwe zviuru zvina nemazana maviri nemakumi mana nevanomwe, kana kuti 4247 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Izvi zvakasiya huwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi manomwe nemumwe chete, kana kuti 4771. Huwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga munyika hwakasvikawo pazviuru 176,000 zvine mazana matatu nevana, kana kuti 186,304. Huwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana nhomba yekudzivirira COVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyeuchidza veruzhinji kuti denda iri radzoka zvakasimba, nokudaro vanhu vanofanirwa kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Mukuru wesangano rinorwira utano wakanaka munharaunda reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vave kufa pamwe nekubatwa nedenda iri mucherechedzo mukuru wokuti denda iri rakomba zvakare. VaRusike vanoti nekuda kwekukwira kwehuwandu uhu, veruzhinji vanofanirwa kubuda mupfungwa dziya dzekuswera vachitarisa mhando dzeutachiwana, sezvo hondo huru yavepo pari zvino yave yekurwisana nedenda reCOVID-19. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tine hurombo zvikuru nevanhu avo vakashayikwa nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Zvinhu zvinosiririsa zvikuru kurasikirwa nevana veZimbabwe nekuda kwedenda iri reCOVID-19. Asi zviri kutiratidzawo zvekare kuti fourth wave iya yava kukomba, yava kutiratidza kuti yasvika panguva iya iya yayava kukonzeresa kurwara kwevanhu vakawanda uye kurasikirwa neupenyu kwevanhu vakawanda.
Saka poitwa sei varusike kuti vanhu vasaramba vachirasikirwa neupenyu nedenda reCOVID-19?
Vanhu ngatibvei mupfungwa dziya dzekutarisa zvemavarienzi. Hondo huru yatinayo ndeyekurwisana nedenda reCOVID-19. Toramba tichitevedzera zvese zvatagara tichiita, izvo zvinotibatsira kuderedza dambudziko rekubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hazvinei kuti ivarianti reOmicron kana kuti ndere Delta, mumwe nemumwe ngatiregedzei zvamuchose kuti vhairasi iri risatombopinda mumwiri medu. Nekuda kwekuti vanhu tine mitezo yakasiyana-siyana, ngatibviseiwo zvekare pfungwa dziya dzekutaurwa nevamwe kunzi varienti riri mild harisi kunyanyorarisa vanhu pasi, asi nekuda kwekuti vanhu takasikwa zvakasiyana siyana, iwe unogona kuita munyama rikakurarisa pasi uye rikasvika pakukutorera upenyu. Saka tuda kuramba tichipayambiro iyoyo kune veruzhinji. Kufa kwemunhu mumwe chete chaiye zvinhu zvinofanirwa kutirwadza, zvinhu zvinofanirwa kutityisa izvozvo.
Tingatarisira here kuti denda iri richasimuka kudarika zvariri iye zvino kumberi uku varusika?
Kumberi kwatiri kuenda uku, tikaramba tichivarairwa, tiri kuona kuti vanhu vakawandisa zvikuru vanozosvika pakurasikirwa noupenyu nekuda kwedenda iri reCOVID-19. Asi regai nditi dambudziko riripo pari zvino izvi nderekuti vamwe vanhu vanofungidzira kuti vakawana vamapurisa kana kuti vezvemutemo ndopo votanga kuda kuedzesera kupfeka mamaski kana kuda kuedzesera kutevedzera matanho aya ari kutarwa nehurumende kuzvidzivirira. Handizvo badzi kwete. Isu tiri kuti hazvinei nemapurisa izvi zvekuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19. Kuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19 rinotori basa rako iwe neni.
Pane vamwe varusike vari kuti nhau yedzidziso inenge iri kusarira kumashure, saka vanhu vakawanda vari kuramba vachibatwa nedenda reCOVID-19. Munoti
nhau yedzidziso haiperi, inongoramba ichipihwa. Nhau yekuzvichengetedza ibasa rako iwe nyamunhu.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weRoman Catholic Pope Francis vari kupemberera kusvitsa kwavo makore makumi masere nemashanu nhasi. Kusvitsa makore aya chinhu chikuru pakatariswa kuti Pope Francis vakambovhiyiwa paura rwavo munguva pfupi yapfuura. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakayambira nezuro kuti mhando yeCOVID-19 yeOmicron ichawedzera kupararira zvakanyanya muAmerica. Vakakurudzira vanhu vemuAmerica kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere ichi, uye vakabayiwa kare vabayiwe zvakare senzira yekuwedzera kuzvidzivirira kubva kuchirwere cheCOVID-19. Vaimbova mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU vaPeter Mutasa vari kuramba mashoko ekuti vakashandisa zvisiri pamutemo mari yesangano iri. VaMutasa vataura mashoko aya vachipindura mashoko akanyorwa paTwitter nemutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba, vachiti vaMutasa vakashandisa mari yeZCTU nenzira isina kunaka, uye vakati vaMutasa vachasungwa munguva pfupi iri kutevera. Asi vaMutasa vaudza Blessing Zulu weStudio 7 kuti maoko avo akachena semwedzi wechirimo.
Hapana chitsva pakumbunyikidza kwavanoita. Hurumende inombunyikidza vose vanovaudza chokwadi chekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vashandi vari kunyunyuta. Takazvinzwa isu naGeorge Charamba, mutauri mukuru wemuhofisi yapurezidhende, vachiti vachada kutimbunyikidza, vanoda kumbotisa mumatorongo.
Vakataura mashoko ayarini?
Vakazvitaura izvo vachipembera kuti handisiri mutungamiri weZCTU. Hatisati tambozviona kuti hurumende inopembera kuti nhingi abva papinda nhingi. Takatanga kuzoonawo ipapo. Asi vanga vachitaura pachena vachiti vane nyunyuto neni nekuti ndaimira nezvido zvevashandi. Saka izvi zvavari kuita izvi kuenderera mberi nekutsvaka kutimbunyikidza, vanoda kuti vamiriri vevashandi vatyiswe vasazombotaure chimwe chinhu. Asi pari zvino zvamhanyiswa nenyaya yekuti ndakanga ndakasarudzwa kuti ndikwikwidze pabato reCrisis in Zimbabwe Coalition pamutungamiriri webato Osa Chigaro chairperson. Saka vanga vachimhanya kumhanya kuzaki kuti pamwe wanga ndivharira nditadze kuendako. Ndanzwa kuti vanga vachinditsvaka-tsvaka vachida kundimbunyikidza ndiri kumutambo iwoyo, asi havana kundiona zvavo ndiriko. Saka ndozvavamhanyirira chete kuti vatsvake kundimbunyikidza vandivharire ndisaende kumutambo, kana kuti vandisvibise pari kusarudzwa vanhu ndinge ndakasviba. Saka ndosaka maona vamhanyisa kwese kumaradio, kumatelevision nekumanewspaper awe hurumende vasingambondibvunza kana kunzwa kuti ndakamira sei.
Ko panyaya yezvivakwa zviri kunzi zvakatengwa asi mari dzacho dzisingafambiswe zvakanaka.
Panyaya vanotaura kutengwa kumaproperty zvinhu zvakaitwa nemunhu wese mujenao kanzu wedu mudare rese rikaapprova kuti ngatitenge maproperty edu tinofara nawo nokuti anotipa mukoho wakanaka takatarisira investment yefuture. Uyezve handizirini ndandiri president nguva iyo kwankuna vaGeorge Nkiwani ndandisingagari mumacommittee anoita zveinvestment kwankuna Madam Suela ndowanga vari vice president vaichaya committee iyoyo. Asi tese takawirirana segeneral council kuti ngatitenge maproperty wayo ende akatinakira zvekuti varipo izvozvi vakamashandisa vanowana mari dzakanaka. Pari zvino titori nevanhu vanoda kumashandisa vari kutoti offer $3,000 pamwedzi.
Kuti vaite sei?
Kuti varende maproperty iwayo. Hainganzi property yakaipa yakadaro. Tine muono wezviri mberi nokuti mainvestment properties etakatenga munzvimbo dzatinoziva kuti dzichabudirira zvakanaka. Saka hakuna sendere ZCTU yakabiwa. Vari kuedza chete kuda kutivharira mikana kune maunion anotibatsira ekunze kuti zvinzi muZCTU mune hori so that hatichapuhwe rubatsiro rwatinosiwana rwemaactivities. Nokuti vanoziva kuti nekuoma kwakaita economy kana tavharirwa hatichinazve pekutangira. Saka vanoda kuuraya musangano wevashandi.
Vaimbova mutungamiri weZCTU vaPeter Mtasa vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Hatina kukwanisa kubata vacharamba kuti tinzwe zvavanofunga pamashoko avaMtasa aya. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kudzoka zvizere mushure mekumbokanganiswa neCovid-19 svondo rapera. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Asi maziso akawanda ari pachikwata cheCapes United, icho chiri kutsvaga mapoints acho ese matatu ekutanga kubvira makundano emwaka uno atanga. Capes United haisati yakundwa kana kukunda, asi yave kuda mapoints ese matatu kuti isasaririre zvakanyanya murwendo rwemukombe urwu. Capes United yakaita mangange mumitambo yayo neZPC Kariba pamwe neHarare City, asi mapoints matatu ave kudiwa pamutambo wayo neBlack Rhinos muNational Sports Stadium mangwana. Chikwata ichi chakasiisa basa Darlington Dodo ndokutora Lloyd Tembwe kubva kuHarare City mushure mekutatarika zvinotyisa mumitambo yechibuku Super Cup. Mokuru wevateveri veCapes United uyezve vari nhengo yebhodhi rechikwata ichi vaAbraham Kawadza vanoti havaipa Chitembwe basa dai vasina chivimbo chekuti anotora mukombe.
Tiri kufara zvakanaka chaizvo kuti Lloyd azoka kumusha. Few years ago patati naye pari pakasira taipa chinhano chepamusoro chaizvo. Saka chinhano ichocho chotakatarisira nekuendera mberi, including kuina mukombe chaiwo nekuvina machampionship nekudzoka muAfrica.
Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu uyezve itevera ngezi iri murwendo kuenda kuBulawayo kunotsangana neBulawayo Chiefs iyo iri kubaka moto. Munyori wezvemitambo Admire Muemeke anoti murairidzi wekugona kunenge kudada Noven Mapeza haaite zvekutamba mumitambo yakaoma seuyu.
Mapeza, mitambo mahombe is a very good tactician. I put my money on FC Platinum thinking Omara anokwanisa kuzviita.
Dynamos iri pamusha neCranbourne Bullets nesondo. Musi mumwe chetewo Highlanders iri kutyirwa kurohwa apo iri kushanyira Manika Diamonds kusakubva stadium kwaMutare. Triangle iyo yakarova Dynamos 1-0 pakapedzisira kutambwa mitambo iri munzira kuenda kuKariba kunotamba neZPC. Mimwe mitambo iriko iri kusanganisira yeChicken Inn neTenax Baba Field Stadium pamwe neWawa neBulawayo City muAscot. Zvichakadaro, sangano reSport and Recreation Commission raumba komiti yekugadzirisa mamiriro enhabvu munyika zvichitevera kusiyiswa basa kwakaitwa ZIFA Board. Komiti iyi inosanganisira vaimbo vemutungamiri weZimbabwe Olympic Committee vaTommy Stole namuzvare Ana Muguni, avo vaimbo vemukuru wekumahofisi EZOC. Gwaro rabva kuSRC rinoti vamwe vari mukomiti iyi ndava Desmond Ali, vaCharles Sibanda, vaJoel Gombera, vaBlessing Rugara, vaBrian Moyo, muzvare Rudo Mugandani namuzvare Joyce Kapota. Komiti iyi yapiwa basa rinogadzirisa mamiriro enhabvu kusati kwaitwa sarudzo yevatungamiri vatsva veZIFA. SRC yakamisa basa komiti yeZIFA iyo yaitungamirwa navaFelton Kamambo nemhaka dzakasiyana-siyana. Sarudzo yevatungamiri vatsva veZIFA inofanira kuitwa gore rinouya risati rapera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Kuchange kusingadaidzwe anonzwa mangwana, apo vatsigiri vemutambo wenhabvu muguta remasvingo vachange vachiona zvikwata zvavo zviri munhandare mushure memakore maviri kusina mitambo yenhabvu nekuda kwedenda reCOVID-19. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Zvikwata zveZIFA Eastern Region Division 1 zviviri zvemuguta remasvingo zvinoti Masvingo United FC neFC Wangu Mazodze zvichange zviri muChege Stadium kupera kwesvono. Mangwana chikwata chitsva cheFC Wangu Mazodze chiri kutamba nechikwata cheLoveld FC munhandare yemucheke. Nesvondo munhandare iyi munenge mune mumwe mutambozve pakati peMasvingo United FC neGreenfields FC. Mumwe mutsigiri wenhabvu mumusha werunyararo West vaHardlife Tangai vanoti vari kufarira zvikuru kudzoka kwemutamba wenhabvu nekuti vakange vasina zvinovavaraidza pakupera kwesvondo vasingaendi kumabasa.
Aiwa, izvi tazvitambira nemufaro usingambobviri. Munoona makore maviri tisina kana kumboona mutambo unotivaraidzwa. Iko zvino tiri kufara. Fanika iko zvino Masvingo D1 yaane timu mbiri, Vangu Mazodze neyo Masvingo yacho. Saiko zvino tiri kufara zvikuru pakuti iko zvino chero vhiki yatiri kutarisa weekend yatakatotarisa iyi tiriko tine mutambo muviri nomugovera nesvondo. Saka weekend yose unenge uri hati tichiita mutambo rakede takaokera bhora. Zvinotibetsera futi pakuti muno Masvingo pachama hamuna entertainment zvachose.
Mumwe mutsigiri wenhabvu vaThomas Mwenje vanoti vanovimba kuti kudzoka kwenhabvu uku kucharamba kuripo kana denda reCOVID-19 rikasaramba richiwedzera kuitira kuti vatambi vanorarama nemutambo wenhabvu sebasa vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Tinoshuvira kuti mutambo webhora wadzoka uyu ucharamba uriko kana COVID ikasavhiringidza. Tinobatsira vechidiki vakawanda vanorarama nekutamba bhora kuti variritire mhuri dzavo. Nekudaro isu sevatsigiri tinofara zvikuru nekudzoka kwebhora. Tave nekwekutandara paweekend uye mabasa aiva akambomiswa anowanikwa mubhora adzoswa, saka vakawanda vachawana chouviri.
Mutauriri wechikwata cheFC Wangu Mazodze muzvare Bridget Mare vavimbisa vatsigiri vange vave nenyota yenhabvu kuti chikwata chavo chichava pakurira nhapi tapi apo chichange chitamba neLoveld FC vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo.
Mukoma godi, tinokurudzira vatsigiri vedu kuti vauye vazozvionera kuti FC Wangu Mazodze is the game in town. Ndivo chaivo vane chimuti ende tisu tiri kurira. Tiri kutarisira kukwatura chikwata cheLoveld FC zvine mutsindo ende tine rutsigiro rwakanyerwa tiri kupiwa nevanhu vemasvingo ende vari kutitsigira zvakanyanyisa. Uye tisati tanga mutambo wedu tichange tine muimbi vanofarira rumba, tichange tina Jundao vasingafarire rumba. Mangwana ndinovimbisa muchabva makuifarira zvakanyanya. Ndinokuti huyai tifare, huyai titsigire chikwata chedu.
Muzvare Mhare vati vakaumba chikwata chakasimba uye vanovimba kuti sevatsva muDivision 1 havana kuya kuzowedzera uwandu hwezvikwata zvenhabvu, asi vakauya kuzokwikwidza zvine mutsindo vokwanisa kuendererawo mberi. Sachigaro weMasvingo United inozivikanwa nezita remadunirwa rekuti Yuna Yuna vaHebert Fidze vavimbisa vatsigiri vavo kuti vauye nehuwa ndihwavo vazonakidzwe nebhora remhando yepamusoro-soro sezvo vange vari shuwa kwenguva yakareba.
Saka vose vanokwanisa uyai muzozvionera munakirwe mukati memucheke stadium nemusi svondo nenguva 3 o'clock. Saka tinokurudzira kuti vanhu vanoda kuuya kuzoona bhora vose vakasiri kusvika vauye nguva yechipo, nokuti nenyaya yemutemo wedzihwamupengo COVID-19 tiri kuchevedzerawo zvirango zvose zvinodiwa zvinotarisirwa zvinenge zvichiitika.
Vanhu zviviri ndivo chete vachabvumidzwa kupinda munhandare uye nemari yepasi kuona mutambo iyi inenge iri dhora rimwe chete pamunhu. Mucheke inhandare inopinda vanhu zviuru gumi. Eastern Region Division 1 ine zvikwata 16 izvo zvichange zvichikweshana kuti zviwane mukana wokupinda mumakundano enhabvu yepamusoro munyika yePremier Soccer League gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
chirongwa chelive job na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko recovid-19 rakatarisana nenyika pamwe nenyika dzepasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.